tingati vamuseveni vangoita zvakachitarisirwa nevazhinji kuti vachawana mavhoti eminana asingaenderani nezvikuonekwa on the ground kuti vanhu vazhinji havasi kufara neutungamiri hwavo, nyika haisi kuenderera mberi. Opposition yanga isi kutenderwa kukambena. Bobi Wine angasi kutenderwa kukambena. Siwo vamuseveni vanga vachiita marallies avo. Chechipiri, takaona kuti indaneti yakadzimwa kuti vanhu varege kufambisa mashoko zvikuru sei mashoko anobatsira opposition kuti ikambeni. And then three, tinoonawo zvekare kuti vane chirwere chakangotekeshera muAfrica chekuti ruling party ndiyo inocontrola the electoral commission. So ndinofunga kuti vamuseveni vazvipa mavhotes avari kuda ivo kuti vazvikonfirme kuti ndiyo munhu asarudzwa nevanhu. Asi zvatiri kuona on the ground zvinopangidza kuti ruzhinji rwevanhu vemuuganda zvikuru sei vechidiki vanga vaakuda kuti nyika iva neshatu.
Asikava maguhu tisakangana kuti vamuseveni munhu atungamira nyika kwemakore akawanda zvekuti vanogona kungewo wawana rutsigiro rwakawanda mumakore ese avagara. Sei muri kufunga kuti havagone kuwana rutsigiro irwo?
Mune zvematongerwo enyika, the more yaunogara mupower, the less popular you become. Kana kuti makore akaramba achiwandisa uri kutonga, vanokutsigira vanenge vachiita vashoma vashoma. Saka ndo zvinoitika pasi rese nechikonzero chekuti paunoramba uri kutonga unenge uchiratidzawo maweakness ako. Saka
tiri kuonawo kuti vabobi Wine vatotanga kuramba kutambira zviri kubuda musarudzo mavhota asati apera kuverengwa. Zvinorevei izvozvi kana vari munhu ari kuda utongo hwejekerera?
Ndofunga kuti vanhu vakawanda vari kunzwira tsitsi vabobi Wine nechikonzero chekuti tsarudzo dzemuuganda dzinoitwa mumamiriro ezvinhu anenge akaomera opposition zvakanyanya. Zvekare electoral commission yekuuganda yacho iri muhomwe dzavamuseveni. Saka izvozvo ndo zvimwe zvinoita kuti kana pakutanga kubuda mamiracle votes iwayaya, vabobi Wine vanokurumidza kuti vataure kuti zvamuri kuona zviri kubudiswa izvi handichokwadi, hazvisi kuenderana nemamiriro akaita zviri on the ground.
Totarisawo iwo mamiriro akaita zviri kubuda musarudzo kuuganda nekuramba kutambira kuri kuita vanopikisa, mungazvisiyawo papi zvichienzaniswa nesarudzo dzinoitwawo muzimbabwe?
Ndingati inini zvakangofanana nesarudzo dzemuzimbabwe dzekuti Zimbabwe Electoral Commission inoita sekuti haina kusununguka. Vanhu vanoshandiswa nehurumende kunovhotesa vanhu, vanhu vanenge vasingasarudzwe nemapato ese, vanhu vanenge vari kubva kuhurumende yezanupf. Ende tinoziva kuti hapana musiyano pakati pezanupf negovernment. Saka izvozvo izvi ndiri kuona sekuti ndozvatiri kuona zvekare kuuganda.